Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 23/2019 makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Professor Callistus Ndlovu vanoradzikwa zvine mutsindo kuNational Heroes Acre muHarare.
Panenge pane makuwerere vaimbi vanenge vachiimba, vanodetemba vachidetemba, vanonamata vachinamata. Tichange tichibudisawo programu yedu yokuti ikonomi tinoigadzirisa sei.
Nzira dzose dzonanga mangwana kuMkoba Stadium kumusangano weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Professor Callistus Ndlovu varatidzwa kuNational Heroes Acre nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachishora zvikuru mirushonga yakaitika kuHarare South svondo rapfuura. VaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kutevedza mabasa akanaka aiitwa navaNdlovu vachiri vapenyu. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Taura pakuigwa kwaVandlovu, vaMunangagwa vati vanhu vemuZimbabwe vanofanirwa kubatana uye vachishanda pamwe chete kuchengetedza runyararo rwakaunzwa navaNdlovu nemamwe magamba akarwira rusununguko. Vatiwo hurumende yavo haisi kuzopa mukana kune avo vanoda kukonzera mhirizhonga munyika. VaMunangagwa vashora vanhu vakakonzera mhirizhonga kuHarare South vakapfeka mbatya dzebato ravo reZANU PF vachiti vanhu ivavo vacharangwa zvakaomarara.
Destabilization of the country through such political
ya kuda kuparadza nyika nekushandisa mhirizhonga yakadai haina kunaka. Hurumende yangu haizi kuzobvumidza kuti zvo zvakadai zvirambe zvichiitika.
Mutevedzeri wemunyori wevechidiki muZANU PF vaLewis Matutu vatambira mashoko emutungamiri wenyika ekuti vanhu vagare murunyararo uye vashorawo zvakaitika kuHarare South vachiti zvakakonzerwa nenhengo dzebato rinopikisa reMDC Alliance.
Munhu kana apfeka regalia yedu hamene kuti vanenge vaiwana nekuti tinopa munhu wose seZANU PF tichikwezva vanhu kumusangano. So kana vakaipfeka vakapara mhosva hazvirevi kuti kana votongwa tichatongwa regalia yedu seZANU PF. Tinotongwa vanhu vakapara mhosva. Ndo zvatinofarira zvarehwa naPresident kuti vemutemo vachavagadzirisa nemazvo zvinekashova kuti vanovatuma vakuru vavo kuti vaite violence havafizve vakavatuma nekuti vanenge vari kujere.
Mutauriri weMDC Alliance vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti MDC Alliance hainei nekurwisana kuri kuitwa muZANU PF uye vati nhengo dzebato ravo hadzishandise mbatya dzeZANU PF. Vati zviri pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZANU PF kuHarare South kubva pasarudzo dzemaprimary ebato iri zviri kupa kuti nhengo dzaro dzigare dzichirwisana.
Vanhu vacho vakarovana havanei nemamembers emDC. Vakarohwa vanoziva vakavarova, vakarovavo vanoziva vavakarova. Vari kurwisana kubva kumaprimary, havana kumbogadzikana. Inongori adzingirira uyo, odzingirira uyo. Tinovaziva nenyaya yavo yekungogara vane mhirizhonga. Ngavasapinza isu munyaya dzatisinei nadzo.
Vamunangagwa vakurudzirawo vechidiki kuti vadzidze kubva kumushakabvu Jovu nekupinda muzvirongwa zvekusimudzira nyika munyaya dzeupfumi. Vati muzvikoro zvepamusoro ndimo munofanira kubva nyanzvi dzinotungamira urongwa hwekusimudzira maindustry neupfumi, izvo zviri kupa kuti hurumende yavo itsigire zvikoro izvi. Kuheroes Acre panga kwakazara masoja zvakanyanya nhasi apo vamunangagwa vanga vachitaura. VaNdlovu vakashaya musi wa13 kukadzi kusouth Africa vave nemakore makumi masere nematatu. Vakadzidza muZimbabwe nyika isati yawana kuzvitonga kuLesotho nekusouth Africa. VaNdlovu vakatanga zvematongerwo enyika kuma1950s vakave nhengo dzemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU PF. Vakabata zvigaro zvakawanda mudare remakurukota ehurumende yeZimbabwe. Vakavewo nhengo yematare eparamende eNational Assembly neSenate. Muna 1988 VaNdlovu mumwe wevakuru vakuru muZANU PF vakanzi vakaita uori hwekutenga nekutengeswa kwemotokari hwakaburiswa nevaive mupepeti weChronicle vaJeff Nyarota nemutevedzeri wavo vaDevson Maruziva. Willowgate scandal yakaita kuti mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vagadze komisheni yakaferefeta uori hwakanga hwaburiswa nebepanhau reChronicle. Asi vose vakaita zveuori vakaregererwa navaMugabe, izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasingafare. VaNdlovu ndivo vange vari sachigaro weZANU PF mudunhu revulawayo. Mune mwonyaya vaimbo vemupepeti webepanhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai, avo vakasungwa nezuro, vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine mbatya dzechiuto. VaKudzai vakawanikwa vaine umbrella ine rudzi rwembatya dzemauto mumotokari mavo. VaKudzai vabhadhara zana remadhora semari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo, uye nyaya yavo ichadzoka mudare musi wa8 kurume. VaKudzai vange vachimirirwa navaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zvichakadai, vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kuita mhemberero dzokusvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu ekuzvarwa kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodale muHarare, muchiitiko chiri kupindwa nevemhuri nevakakokwa chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
MDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa ichaita musangano mangwana muGweru wekutenda vatsigiri vayo vakaivhotera musarudzo dzakaitwa gore rakapera. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kutenda zvikuru vanhu vakarivhotera, uye mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vari kuMkoba Stadium kuchaitirwa musangano uyu. VaMafume vati vachamisa vachashandisa mukana uyu kuudza veruzhinji vemuZimbabwe pamusoro pechirongwa chebato ravo chekugadzirisa upfumi hwenyika.
Kunenge kune rally hombe, tiri kunge tichiungana, tiri political party. Kuungana ndoo kwatinoita sepolitical party, tichiudzana zviri kuitika munyika. Tine kushungurudzwa kuri kuitika. Vamamembers edu vari kurohwa, vari kuurawa, vari kuitwa zvakasiyana siyana. Kushungurudzika ikoko kunoda kuti tinge tichionana, tichirongana kuti gwaro toenda kupi. Toda kutendawo zvakare vazhinji veZimbabwe vekumukobha vakativhotera segungano reMDC. Vakativhotera zvine mutindo, vakativhotera zvakavhundusa vanhu veZANU. Saka tinoda kupa kutenda tichipa vanhu gwara rekuti Congress yavapo ichange ichifamba yakadini. Munoziva Congress kunge tichichinja utungamiri hwedu, tichipana gwara idzva, tichigadzirisana pakaresheka, tichiwedzera panenge pachifanirwa kugadzira.
Zvimwe zvezvirongwa zvamunotarisira kuita mangwana zvakaita sezvipi?
panenge pane makuwerere vaimbi vanenge vachiimba vanodetemba vachidetemba vanonamata vachinamata tichange tichibudisawo program yedu yokuti economy tinoigadzirisa sei tichitaurawo nyaya dzedialogue kuti dzichange dzichifamba sei dzichimira sei pamberi patrukinda
mataura nenyaya yekuti munenge muchibudisawo zvirongwa zvenyu zveeconomy chirongwa chakamira sei ichi
tiri kuona kuti economy vanhu vazhinji vari kutamburwa masalari achatengi zvese izvi hazvichatengi saka tine hugwaro huchange huchitaurwa navachamisa kuti isusu tinenge takamira sei tichafamba sei kuti vanhu vezimbabwe kuri kuti tisu hurumende inofanirwa kunge iripo tisu hurumende ichange ichitonga tinofanirwa kunge tichitaridza vanhu kuti masolutions edu akamira sei zvinenge zvichiparamurwa napurezidendi wedu vachamisa tichiinda mberi kuti tione vanhu vaone kuti mazano ekuti munyika munomu muite rifa mazano ekuti vanhu vazhe vaite mbovha dzemufaro mazano ekuti paitike makuwerere paitike padirwe eshuga tinawo mazano iwawo ende vachamisa vanenge vachidira shuga kuti nyaya yezimbabwe inge ichifamba zvakanaka
makapedzerana henyu nemapurisa nenyaya yerali iyi
aiwa takapedzerana nemapurisa zvese zvakanaka zvikuinda mberi hapana chinobinganisa kuungana kwatinoita uku tichange tiripo tichifara tese nevanochengetedza bumbiro remutemo rinoti mapurisa anofanirwa kuchengetedza munhu wese anenge achifanirwa kuchengetedza kodzero dzake ndo zvavanenge vachiita ipapo
avo vange vari mutauriri weMDC inotungamirirwa navanelson chamisa vajacob mafume vachitaura vari parunhare vari muharare yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vaita mumwe wevanhu vekutanga kuvhota nhasi kumusha kwavo kuDaura. Vanhu vemuNigeria vatanga kuvhota nhasi musarudzo yakatadza kuenderera mberi nemugovera wapfuura. Kuvhota kusati kwatanga, mabhambu aduka kumaodzanyemba kweguta reMaiduguri. Akonzeresa kuputika kwemabhambu aya haasi kuzikanwa, asi kuzikanwa kuti ndiani, asi zvinhu zvagara zvichizikanwa kuti chikwata cheBoko Haram ndicho chinogara chichirwisa guta iri. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemana vakanyoresa kuvhota muNigeria. Sarudzo yemutungamiri wenyika iri kutarisirwa kukupidzwa zvakasimba pakati pavaBuhari navaAtiku Abubakar avo vakamboyemutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mushure mekutonga chiuto kuma1980, vaBuhari vakakunda musarudzo dzakaitwa muna 2015. Vakava mutungamiri webato rinopikisa kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukurona mai Charity Makoni vanoita ivo zvekutengesa mumigwagwa. Vanotengesa ivo mirivo, mbatati, madomasi nezvimwewo. Amai Makoni vanoti ivo vanogara kuHeathcliff asi vanoti basa iri riri kuvabatsira kuti vawane cheruviri chekuti vachengete mhuri yavo. Tinokuchingamidzai nemufaro amai Makoni.
Ndinogara kuHeathcliff Consortium. Ndiri kuita business rangu pano pana Harare Drive naDombo Shower Road. Ndatanga kutanga kwegore rino zvichindiendera ende zviri kufamba. Ndinongoadjustawo maprize ezvinhu zvangu according kuhodha kwandinenge ndaita. Saka noda kutenda Mwari arikunditungamirira makastoma achiuya vachitenga ndino order first grade kuti zvifambe.
Munoshandisa swipe machine here kana zvofamba sei?
Handisati ndave nayo asi ndinoshuvira kuti dai ndaiwana. Ndinoshandisa eco cash ne cash.
Saka pa eco cash zviri kuendeka here?
Zvakanyanyisa. Tiri kushanda tichinotsvagawo cash tinongoiwanawo. Nongoisirwawo dzimwe dzenguva 10% tichingoshinga kuti zvifambe.
Makatanga rini basa iri?
Basa iri ndakatanga 2008.
Saka mungati fari zvino makwanisa here kuendesa vana kuzvikoro nezvimwe?
Hei, zvakanyanyisa. Ma72 mutown.
Kupi?
Kuheathcliff. Ndinotenda zvakanyanya. Vana vangu ndivava 3 boys.
Vanonzi ani nani nani?
Panashe, tapiwa nashe naprinzi mbonda.
Saka kuchikoro vari kuende?
Vese vari kuenda kuchikoro kusiya kwemudindi asati atanga.
Varikuita
form 1
kupi?
Kuheathcliff High. Uye ari kuenda paGreyston Park Primary.
PaGreyston Park
Grade 3.
Saka munotodriva mega here mota?
Ndinodriva ndega. Ise empowerment.
Zuva nezuva?
Every day. Ndakambotangawo ndichidriva nababa but vanoenda kubasa. Saka ndakazodzidzira ndikatora license yangu last year muna April.
Baba unoshanda kupi?
Vanoshanda kuna Kickman Passage Station.
Saka izvi munooda kupi manje?
Ndinooda kumbare, kudomboshawa, mumwe mayadhi muno mari pedyo vanise mabhatanati. Ndakaoda kuna Hogarth.
Ko vamwe vanotya nyaya yekorera munombopuwa zvidzidzo here zvinofamba sei?
Zvekorera takapiwa zvidzidzo ndiri kukliniki nemwana. Plus takadonhedzerwa. Vakafamba vaitendera vachidonhedzera mudzimba. Saka korera free. Staff yangu ndinotsvagawo pakanaka panoratidza kuti pane hygiene. Ini ndinoedzawo kutengesawo ndichizvichengetedza kuti zvinge zvakanaka.
Chii chamungataurawo mamwe madzimai angadai akateerera panyaya yekuti tiri mugore zvakudai?
Izvozvi mugore idzva rakadai rinoreva kuti iwe mukadzi chibva watangawo kusimuka kubva pawanga wakamira nezuro nhasi waane imwe step forward. Saka tinotarisira kuti kune vamwe vakadzi ngavasimuke kubva paakamira nhasi famba masteps ahead uchienda kumberi. Mazvinzwa samanyika tinosanganisa shona nechirungu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai makoni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye nekurudziro yekuti munyika munge muine nhaurirano kana kuti national dialogue. Mukuziya nezvenyaya iyi tiri kutaura nemutungamiri webato rinopikisa reRebuilding Zimbabwe Party, Reverend Evaristo Chikanga. Reverend Chikanga ndemumwe vevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika vari kupinda munhaurirano dziri kuitwa dzichikokerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Reverend Chikanga.
Ndinotenda nekundiunzawo pachirongwa mukoma Jonga.
Reverend Chikanga, vakawanda vari kuchema nemamiriro akaita zvino muupenyu hwevana veZimbabwe pari nhasi, mungava mune zveupfumi, mungava mune zvematongerwo enyika. Imiwo semutungamiri webato rinopikisa uye muri mukuru wekereke, muri kuonawo sei raramo iri kuitwa nevana veZimbabwe?
Upenyu hwemuZimbabwe hwakaoma zvakanyanyisa uye hwaomera vanhu zvakanyanyisa zvikuru. Tiri kutarisa isusu kuti mutengo wezvekudya chaizvo kana kuti hatinoti mabasic needs evanhu uri pamusorosoro. Mabasa chaiwo ekuti kana kuti vanhu vawane mari dzekuti vatenge zvinhu zvinongoda kuti ivo vango kwanisa kurarama nemhuriwe yavo nemhuri dzavo izvozvo zviri kunetsa tikatarisa isusu kana kuzvikoro kuti vanhu vabhadhare maschool fees vanhu varapwe zvakanaka muzvipatara hatingangoti everything tinosupporta upenyu hwemunhu wemuzimbabwe tiri kuomera munhu wemuzimbabwe mukatarisa iye zvino kwanga kuchitoda kutomboitwa mastrike mastrikes iwayo anogona kunge asiri kudedzerwa hawo but zviri kutoratidza kuti zvinhu zvakaoma ende hakusati kwatove nebreakthrough right now saka upenyu hwakaoma in every angle
izvi zvamungakurudzirawo sebato rinopikisa kuti zvinge zvichiitwa kuti zvinhu zvigadziriswe munyika
bato rinopikisa ndaingoti inini dai vari kutungamirira nyika yezvinoizvi apa ndiri kutaura vari muhurumende vaisa mwoyo yavo pamwe chete nepfungwa dzavo pamwe chete uye vaisa zvakanakira nyika pamusoro pezvinhu zvose kana zvichireva kuti ivo vanhu vari pamusoro ava vanotofanirwa kana kutoti varegedze mabasa kuye mamwe vanhu vanogona mabasa zvaitodaro kuti vanhu varerukirwe nokuti vanhu vari kutambudzika handisi kuona chimwe chinhu chinganyanya kuzotibatsira nokuti tikatarisa zvinoizvi upenyu huchatonyanya kuomesesa kunze kwekunge patoita chenji kumusoro
nyaya yenhaurirano tiri kuonawo kuti bato remdc rine zviga zvarakaisa zvarinoti zvinofanira kutanga zvateerwa kuti ringe richizopindawo munhaurirano navamunangagwa zvakafanana nekuti vatange vabvuma kuti ai vamunangagwa havasi kuvacherechedza kuti ndiwo mutungamiri wenyika kwoitawo nyaya yekuti vanoti panofanira kuita muyananisi asina divi raakamirira kwoitawo zvakare nyaya yekuti nzvimbo inofanira kuitirwa musangano inge iri nzvimbo yakasiyana nekustate house imiwo muri kuona sei zviri kudiwa nebato remdc zvichitarisa kuti pari kudiwa kugadzisira nyika nekukasika
isusu tiri kutaura kuti madelays ekuingenjana vanhu vachitaurirana ndo ari kutoita prolong matambudziko evanhu saka iyo mdc kunonoka kwairi kuita kubatana navamwe kuti titaurirane tipedze kutambura kwenyika vari kutoramba vachitokonzeresa kutambudzika kwevanhu mataura imimi nyaya kuti mdc ine chinyunyuto kana kuti chiga chekuti havasi kurikogonaiza vamunangagwa as president wezimbabwe inini nyaya iyi iri kutondinetsa kuti ndinyatsoinzwisisa nokuti vachamisa igweta ndivo futi vakatora vamunangagwa neni wacho tikaendeswa kukoti ivo vainyatsoziva kuti ruling yekoti constitutional court is final ende segweta vanosungirwa zvekare nemutemo wenyika neprofession yavo kuacknowledgea nekurespekta marulings ekoti
aiwa tinotenda zvikuru reverend chikangane kuwana nguva yekutaura nesu
no ndafara zvikuru nekundiisawo pachirongwa chekuti tikurukure tichibatsirana nekuonesana kuti nyika yedu ingafambire mberi sei
aiwa maita basa manga makateerera kune mutungamiri webato re-rebuilding Zimbabwe Party Reverend Evaristo Chikanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kilohertz per shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
Chikwata che Highlanders achisikuita zvekutamba mushure mokusandura maitiro acho mukugadzirira kwavo kwemwaka wenhabvu muCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipanya iyi.
Mukuru wekumahofisi Boso Vatlanta Duve vanoti Highlanders yatove nevatambi vayo vakakwana vemwaka uno avo vavari kutarisira kuti vachivabatsira kutora mukombe weleague kwapfuura makore gumi nemaviri vachikundikana. Kunyange hazvo Boso yakarasikirwa nevatambi vaviri vane mukurumbira vanoti captain wavo Honest Moyo nemutevedzeri wake Gabriel Nyoni. Chikwata ichi changa chiri pamusika apo chakatenga vatambi vane mukurumbira kusanganisira Prince Dube naBuko Sibanda avo vakadzoka kubva South Africa. Mobizita Masuku uyo anga ari kuBuildcon yekuZambia, Divine Miripiri uyo akabva Blue City na Clippers Kapupurika uyo vakatora kuDynamos. Kunze kwamoyo naNyoni, Highlanders haina kurasikirwa nevamwe vatambi pane avo vavaive navo mwaka wapera kusanganisira Peter Mudua na Ariel Sibanda avo vainzi nerunyere kupe vari kuregedza basa kuchikwata ichi. Mongororo wemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoyemura vatambi vari kuBoso.
Vatambi vanavo endi haiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa.
Pamusoro pevatambi ava, Highlanders yakasimbisa benji rayo revarairidzi nekutora murairidzi weZimbabwe Under 20 Bekutemba Ndlovu kuti abatsirane namadhinda Ndlovu naMandla Mpofu muchinangwa chavo. Muteveri weBoso Vasua Chigudu vanoti vari kutarisira kuti mubatanidzwa wamadhinda naBekutemba uchasiya Highlanders ichitamba nhabvu inonakidza iyo vaizivikanwa nayo kare. Vachigudu vanoti BekTemba uyo anga ari kuBlue City mwaka wapera mwana weBoso adzoka kumusha.
Mwana weHighlanders saka tinokurudzira kuti auya bring back Highlander. Ndichatoda Highlander chinonzi Highlander ndochatongona ichi, kwete kuti tinetsika kana kuti tisupporte team yedu. Nhasi tiri kuchema mangwana tikuchema Highlanders seingoziva chinonzi Boso iBoso ngeka chingofaro neBoso edu.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaMaka B Makamure vanoti vari kutarisira kuti BekTemba achabatsira madhinda kubika Highlanders patsva yotamba sezvavaiita ivo mazuva avo.
Ini ndiri kufara nazvo, ngaapinde bonzo wakatangira iye bike patsva Highlanders tozovaziva tichivaona.
Mwaka wapera Boso yakapedza iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Chicken Inn neTriangle. Asi Boso inofanira kugadzirisa matambiro ayo kunze kweBaba Field Stadium kana ichida kuzadzikisa maroto ayo ekutora mukombe wakakosha weLeague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Profesa Callistus Ndlovu varatsigwa zvine mutsindo kuNational Heroes Acre muHarare. Nzira dzose dzonanga mangwana kuMkoba Stadium kumusangano weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.